mapurisa aregedza kuramba vachishungurudza vanonyanya madzimai nekuti ndiana mai vavo ndiana mbuya vavo ihanzvadzi dzavo
ihanzvadzi dzavo unganzwa sei kana hanzvadzi yako ichidarwo
zvimwe zvezvinhu izvozvo zvatiri kutarisa nhasi ndine meseji pana yabva kuna suku ari kuti iye please call my cousin precious moyo saka tichaedza ari kublawayo she has a comment so suku tiri kukunzwa thank you so much for supporting us I see your live streaming with us and would definitely call your cousin in bulawayo
yeah
upije
yeah mbensacho lapha nditi mina hayi ngibe ngimbuzile ngembe ngambuza kaphanga phambilini uthandi umadube ukuthi kati vele lina abesifazane akuli nyampisa inhliziyo na kumbe ukulithelela ukwesaba nxa lapho libona abanye benu betshaywa ngamapholisa ngocuku olungako usalukazi lo ugogo uLilian Mashumba otshaywe kakubi bamkhaba lokumkhaba langezicathulo zabo ezilukhuni zona ziyana okuzisa ubuhlungu kakhulu kuke kwaba le video njalo usakhumbula ngamaviki ayedluleyo mavelasi ekamama owayebeletha umntwana emhlana kodwa ngapha etshaywa ngamapholisa okuyinto ekhulunywe njalo ebanjwe ephathwe unkosazana Justina Mkoko engikhulumelayo ngaphambilini emsakazweni weradio esithi yena sikhuluma kanje kulomunye umama njalo uLinda Masarira lokhe evalelwe kuze kube lalamhlanje wabanjwa ngamapholisa kumbe ngithi wabotshwa ngamapholisa esekutshengiselene yikho ke abesifazane bathi bona labo hayi sesikhathele okungasikufa yikuphi kusiri kufa ndekuphi kana dai ugare mumba kungofa uyende kunoratidzira kungofa zviri nani kuti uende unoone kwouri pane vamwe ipapo uchiratidzirawo pfungwa dzako
aiwa iroida mapije ndiri kurangarira zvipa ndakataura naambuya Mashumba ndiwo mazwi avakataura vakati kusiri kufa ndekupi mwanangu uyezve vakaenderera mberi vachiti ivo murume wavo akaurayiwawa zvine kurohwa ikoko makore maviri apfuura akarohwa akazoshaya yake papaya asi pari zvino ichiri kadzi saka unotarisa kuti madzimai ari kupindana nezvakawanda zvimwe havazotauri asi vari kuramba vachiti aiwa zviri nani tinozvionera mberi
tinozvionera mberi kupiwa uprecious moyo kuti vasekutola ile etsimwene siyakwamukela kuhleli
yebo
kunjani mama
hayi ngiyaphila linjani lini
hayi thina sisiphilele kunjani kobulawayo
wabulawayo kuright
lina lani alitshengiseli kungani lani lingatshengiseli
akunyakusesaba ngoba amapholisa uma yothi ingayiwo asiprotekthayo yiwo abe sesitshaya so imagine nxa la uyabulesifiso sokuthi uproteste but ungatshengisela ususiba sekunzimeni njengomuntu esimame liyabona so wathe sokusesabisa njengoba thesi amapholisa instead of asiprotekthe yibo asebesibulala and le government yakhona yiyo ebaphushelayo so thina njengama-civilians sesisiyangaphi sesicatsha kubani
so lithi manje kakwenziweni ubunzima bempilo phela bukhona bubhahile la ngikhona ngapho kobulawayo amafekitali avalwa abantu kabasebenzi
ungananzelela thina abantu abaningasilama-powers ngoba the moment kungadilizani i-government yikho lapho iproblem ehamba khona ingakhayela from i-government phezulu ukuthi i-operator njani ngoba unless maybe kungareshuffla i-government kutshintshwe abantu kutshintshwe i-leadership mina mbonani kungaba lobungcono but thina as abantu from kobulawayo ibulawayo vele aiza kibe la mandla okufayitha i-government kakhulu
libona kubangelwa yini lokhu ukuthi kobulawayo vele ikhanya lingazwakali izikhalazo
zabo
litsho njalo lithi alizwakali vele
thina sizwakali ngoba khangela ungakhangela khathesi abantu abaqalise ukujamuka they are from Harare abakho from Githi na thina ngoba sive sihlezi evalweni ngoba anytime they can attack us
lina lana alifuni ukujamuka
ngajamuka silezimuli singomama silabantwana ngingajamuka umntana wami asale la mama njengoba libona ukuthi batshanjani amapholisa angikhona
ye
so njengomama kumele uqale ucabange ifemili yakho
hhayi kulungile sibongile kakhulu Nkosikazi Precious Moyo.
Adami boy.
Yeah. Precious Moyo apanga chitaura ndimo wemadzimai vari kuti vo isu taakutya zvekuratidzira izvi. Sezvo tiri kungorohwa nemapurisa acho tikada kuti tinoratidzira. Ende tinogona kuvharirwa zvakaita nalinda masarira osiya vana vari vega. Saka isu taakutongoita zvekuona zvemhuri zvemhuri dzedu.
Kufungawo kwakasiyana kupijeni kuti tinotarisa sekutaura kwawaita kuti Linda Masarira pari zvino akasiya yevana vashanu
vasina
muchengeti pari zvino, asi tanzwa zvakangu mafungiro akasiyana nekutaura kwaita maitandi wedube kuti kusiri kufande kupi, asi munhu pari zvino anotarisawo kuti iye ndezvipi zvinomuenderawo
semudzimai nemhuri yake
ende zvava zvakanaka kuti tanzwa tanzwa kubva kuna suku nhasi ndiye anenge ari kutibatsira pashow inoyi, nekuti izve asitumira imwe meseji yekuti tiri kukunzwai zvakanaka. Uyezve pana mukoma sisi Anna Musangiro mubayiwa vari kuti I'm on, so welcome Anna. And then pana mukoma Tatenda I think Ngondo vataura kuti hanziwe I'm enjoying the show. Zoba the best, we are seeing you. Ari kuti yo, hey suku my sister, tell them Mancube.
Iye hanzvadzi yaZoba.
Saka ari kufara kuti hanzvadzi yake yapinda pachirongwa.
Tapinda, tapinda. Mavazawo hami lava. Ndanakazi vangu.
Aiwa, pakanaka. Ndisi kuzoti ndiani achiri pafoni apa. Hello?
Hello?
Ndii mai Dube, ndafunga kuti foni yadonha kei.
Aiwa, ndichipo.
Aiwa, pakanaka. Mombotitsananguro, kunharaunda yamuri pari zvino ndekupi, uyezve kwakamira sei nyaya iyo yekuradzira tanzwa sisi vafona ivo vari kuBulawayo vari kuti kwavari vamboti regai timbodzoka kumashure mbijana timboona zvemhuri nekuti vakasungwa vanozoitawo zvaitika kuna ana Linda Masarira nevamwewo vachiri muusungwa pari zvino.
Ini pari zvino ndiri kushure kuende kwandiri.
Kwakamira sei
panyaya dzekuratidzira? Kusati kwamboita kuratidzira nokuti ndofunga vanhu vachiri kutya kana kuti kusada kana kungomirira kuti vaitirwewo nevamwe. Nyangwe kune vamwe vane shuviro yekuda kuratidzira, asi munyaya yemhuri anogona kurambidzwa nomurume unzi zvazviitizvi. Saka ndemamwe matambudziko atinosangana nawo iwawo. Asi vamwewo vanenge varipo vanongoti vanenge vachingotikurudzira chekuti hai nezvakanaka tiitirei, asi ivowo vachidi vachifara sure. Saka inini ndinongozviona kuti sezvo ndazvipira ndinodi ndinotoita. Ava vasara sure chero vachinditsigira ndinotoitenda rutsigiro vanenge vachindipa.
Aiwa, pakanaka, nekuti tiri kufara chaizvo PJ nhasi nekuti munyarikani wedu anotaura zvese. Saka ngeufuna ukunoma isindebele kuluma.
Wonke.
Konke namhla.
Jikelela.
Umzwile unkosazana Precious Moyo ube sithi yena hayi thina woko kutshengisela lokhu siyesaba ukuthi singachiya imuli zethu. Wena ke khona ngapho ngaseshurugwi bakhona na abatshengiselayo?
Ngapha abatshengiselayo azabakho sibili, kodwa babefisa kodwa ukuthi baphume ikokuhluphayo.
Udubo kuyini embangele ukuthi bangaphumi la?
Babebona okuyenzakalayo njengeharare kuyabe kuyenzakala, babebezesabela khonoko ukuthi baphume sokusedlula.
Ye, babebesesaba labo ukuthi bangatshayo.
Ukuthi bayafuna kodwa ukuphuma kuyahlupha.
Kodwa bayalisekela ilina na elilezi elaqunga izibindi zokuthi okungasi kufa ikuphi?
Hayi, kusekela bayasekela sibili. Yikho kuyenza lathi ukuthi siye siloko sihamba sibili sinile ukuthi hayi empini siyahamba.
Vele empini vele kulamanye amagwala bathi koyibo kagwala kakulasililo.
PJ tombopinda murimi rwamai ndichibvunza hangu mai Dube kuti saka remangwana rakamira sei? Tiri kuona kuti pari zvino zviri kunzi ngazvimbomira zvekuratidzira izvi. Pane zvimwe here zvingaitwa nemadzimai kuti pawanikwe pane shanduko munyika nemamiriro akaita zvinhu?
Mamiriro akaita zvinhu iye zvino. Tinotarisira kuti pave neshanduko, asi shanduko iyoyo inozongouya mushure mekunge isusu taikonzeresa kuti ivepo, nekuti hapana shanduko inouya takangogara. Saka isusu tinofanira kuramba tichisunda kuti pave neshanduko, nekuti hapangaiti shanduko tisina zvataita.
Tombotarisa zvedu kuti pari zvino tinoona kuti chikwata chenyu makambomira sevarayiridzi vekumaruva, kuramba muchienda muchirayiridza. Muri kufunga kuzodii zvamira zvakadai?
Iye zvino chaita kuti timbotimirei zvechokuti semukuru wesangano redu mangwana chaiye anenge ari kwamurehwa paachamira mberi kwedare. Saka ndezvimwewo zvinotinisa izvozvo, uye tine vamwewo vedu tina Pride Mukono, tina Gift Siziva vachiri muusungwa pari zvino kutaura kwandiri kuita izvozvi. Saka ivavo vaviri ava nevamwe vavo vari kunzi havana kupiwa mukana wokuti vaone bhei. Saka kumirira kusvika musi wa15 kuti zvichamira sei. Uyezve handiziviwo Obed Masaro remangwana zvaakaitamira pamberi pedare mangwana kuti chii zvobuda zvakadii. Ndo zvimwe zvatiri kunyanya kusunda izvozvo, kuti nhengo dzedu dzive dzinosunungurwa uye tinorwa takakwana tine simba dzose.
Aiwa, pakanaka PJ.
Akusalibiseli emuva na kumbe kulijambisa inhliziyo linake abenhlanganiso ye-Rural Teachers Union of Zimbabwe okwenzakalayo okuze kwenza ukuthi like lime ukutshengisela kwenu.
Ukusibisela emuva akusibiseli. Sokusiqinisile sibili. Lathi sesibuyele sahlala phansi sibone ukuthi khathesi lapha kade sisukumile sihamba ngendlela leyi. Sesibona ukuthi so lapha kula meva sesidinge indlela yokuthi singahamba ngayo. Into esiyifunayo ukuthi izikhalazo zethu ziyamukele zibe zilungisiswa.
Okwakhathesi lizathatha manyathelo bani? Nanku bukhuluma lapho ukuthi kulabanye abalokhu besavalele.
Yebo, abanye abalokhu besavalele. Phela khathesi yikho esikulwisayo ukuthi laba abalokhu besavalele baphume. Sasa u-Obed Masaro uyabe laye emise phambili kwedali, funa ukubona ukuthi laye abe ngumuntu okhululiweyo. As izikolo zibana zivulwa ngolwesibili, sonke sesibuyela emsebenzini, siye simelele ukuthi izikhalazo zethu ziyamukelwe.
PJ, maybe before we go on, let's take our live streamers and we hear from Polite Gwebu Maphosa. He's saying the sound is not very good where he is, but others are saying... Faith Cutler says, I am hearing you. Am I the only, or I'm not hearing you. Am I the only one? Tatenda Emilia. Oh, okay. That's Tatenda here. She's asking everybody to refresh your page so you can hear us. And there's Leni KB who says he felt like crying when he saw Ambuya Lillian Mashumba being beaten. And we're still trying to actually get hold of Ambuya Lillian Mashumba. So hopefully we'll get her before the end of the show so people can express how they felt. Carry on, PJ.
Yeah. Kukhulumene kwami lo Nkosazana Justina Mkoko, engumqondisi weZimbabwe Peace Project. Bengimbuza ngithi mina lina njengenhlanganiso ezimela ilungelo likaZulu. Selike la khuluma na lamapolisa ukuthi to engage them ikakhulu i-public relations yabo labo ababona ngobudlelwane phakathi kukaZulu lawa amapolisa ukuthi have you really tried to talk to them not to use such brutality in their force on the people that are protesting. But bona akunzima kakhulu to engage them, but what made us smile last week is the fact that the Human Rights Commission also wrote to the police commissioner complaining about this police brutality on people. So perhaps the police can listen to the Human Rights Commission more than them.
Yes, PJ, because we've seen actually a lot of international organizations and embassies actually weighing in on the situation in Zimbabwe, also Amnesty International. Asi andiziva hangu pari zvino kuti pane zvichabuda here, nekuti tinoona kuti nezuro chaiyo tainzwa kuti muguta reHarare makazara nemapurisa. Mapurisa anga akawanda kupfura vanhu.
Kupfura vanhu. Ndizvo zvimwe zvimwe nekubulawai. Kwanga kuchifanirwa kuita kuratidzira kwekuita stay away. Hanzi kwanga kwakawanda mapurisa. Kukunda vanhu.
Tichimboseka zvedu namai Thandiwe Dube. Kwamuri kushuriguku maonawo eclipse reichimbotiudzai North Nasta Square tishainirwa nevanhu vese. Kuti kuno tiri kuona zuva rakaora zviri kufamba sei kushuru.
Hanzi raora zuva.
Nhasi zuva raora zuva.
Mariona here ikoko kushurugu?
Hai, tariona. Kunyanya kuma just before levet ha ranyatsoora chaizvo tariona.
Matorawo here mapikicha?
Mapikicha ndinozotora.
Nekuti vamwe tanga tiri kuona.
Kubuda pazi vamwechete kasi zuva ratovira.
Nekuti vamwe vekuZimbabwe vanoda havo zvekufara vanga vachibva vati inenge tiyega semapurisa.
Hatisi kuchazviona mushe.
Aiwa tamboti timbosekesana muchidimbo. Asi tinoziva zvedu kuti shuwa munyika mune marwadzo. Asi apo neapo tinomboedza kuti semadzimai kuti timbosekawo.
And uzozvione ekuti enkundleni zvebulenjini ezvokuzvibazisa vanotoseka zvakanyanyisa. Pane zvimwe zvandanchikudaidzira nezuro ndichiti hunzo uya uone zvakanyorwa nevanhu pano. Hanzi vanhu hamusi kunditaudza paFacebook asi majamuka.
Aiwa
asi dzingori dzimwewo nzira dzekuti timbonzwawo kurerukirwa pakati peudzamu hurimo munyika nechimiro chakaita isimo esikona elizweni. Lani liyake lihleke kona ngapo hanjo amadhobi.
Uhleka vantu hasi yahleka sibi. Asifike kuloko sikhala.
Ye, ngapo khala ngapo lokuhleka.
Aiwa, since mai Dube muri ikoko semurairidzi zvikoro zvakavhurwa pari zvino, vabereki vanombotaura here nyaya idzodzi dzekuratidzira kana dzezvematongerwo enyika? Zvii zvamunonzwa ikoko kumaruva nyanya? Nhasi taita rombo rakanaka nokuti tiri kumbonzwawo zviri kuitika kumaruva, nekuti kazhinji tinowanzowana vanyarikani vari mumadhorobha. Saka nhasi tiri kufara izvo kana nhare dzabva dzashanda ndofunga kuora kwezuva. Nekuti dzenyu dzega ndo dziri kushanda. Imbotisanangureiwo kuti vabereki vanozvibata sei.
Kuno kumaruva vabereki vari kurwadziwa chaizvo. Nekuti mubereki kuti akwanise kuendesa mwana kuchikoro anenge atozvipira zvakanyanyisa. Saka anenge achitarisira kuti mwana wake awanewo dzidzo inodii inoenderanawo nemari yaanenge abvisa. Nekuti vazhinji kuti vawane mari yekuti mwana aende kuchikoro idambudziko chaizvo. Nekuti dzimwe nguva unowana dzimwe mhuri dzakadambuka, dzinofara nambuya, vachagoni kuzviriritira, vanenge vachingoti apo nepapo. Saka vanenge vachitarisira kuti mwana awanewo dzidzo yakanaka. Ndo zvatiri kurwira izvozvo kuti isusu savarairidzi tive vana vatinoshanda navo vanenge vanowanawo dzidzo yakanaka, isusuwo tinowanawo mashandiro akanaka kuitira kuti zvisava nemutsauko nehama dzedu dziri kumadhorobha.
Aiwa, mombobata makadaro. Tinenge tine muteereri zvare Pepechua Chamba. Makadii tokuchingamidzai pachirongwa chedu?
Makadii zvenyu.
Aiwa, tiri wadi. Muri kufona muri kupi?
Ndiri kufona ndiri kuChegutu.
Motipawo pfungwa dzenyu panyaya idzodzi dzekuratidzira. Kwakamira sei kuChegutu uyezve zvii zvamuri kuona munharaunda dzenyu?
Kuchegutu kwakanaka zvako, hapana mhirizhonga yatiyaitwa.
Asi munoona zvinoita madzimai panyaya iyoyi kana kuti kubatwa kuri kuitwa madzimai nyanya nemapurisa, muri kuzvionawo sei pavanenge vachiratidzirapo?
Zviri kutibata-bata kubatwa kwemadzimai nenyaya yekuti tiri kurwadziwa nekurova kwakaitwa mbuya Mashumba paRotten Record. Zvekuti rwadza, tiri kushungurudzwa madzimai.
Aiwa, ichokwadi, tiri kutoedza kuti tivabate ambuya Mashumba nokuti takambotaura navo pano paStudio 7, asi nhare handizive kuti dziri kufamba zvakadii. Asi dai vava vakateerera zvii zvamava muri kuvataurira?
Aiwa, taingokumbira kuti vatore matanho nekuti harisi zera rinofanira kurohwa nevana vadiki. Mapurisa ari kushungurudza vabereki vedu.
Aiwa, tinotenda chaizvo sisi pepechwa mugare muchipinda pachirongwa ndimi vatinoda madzimai echidiki.
Aiwa, ndatenda zvangu nokupinda pachirongwa.
Ehe, muve nezuva rakanaka.
Ndatenda zvangu.
Mhm. PJ, we had the perpetual chamber from Cheguti. She's saying she is incensed by the violence she witnessed on Ambuya Lillian Mashumba. I think, you know, a lot of sympathy went out to Ambuya Mashumba.
Yes.
Unfortunately, we were not able to get her today. You know, we've been trying on the program, but we spoke to her before. And she's saying she wishes that Ambuya Mashumba would actually take legal action against the police. So hopefully, you know, that was a message for Ambuya Mashumba. If so, Ambuya is listening. Tichazova tsananguro zvataurwa nasisi pepechwa chamba.
PJ. Yeah, what in Buyele go ngakakhulumela madube wathi ngitolikele ukukhulunywa ngupepechwa. Upepechwa lapha ubekhala ngokuthi uze ubuhlungu kakhulu ebona imfanekiso kagogo uAmbuya Lillian Mashumba echaywa ngamapolisa. Uqale imfanekiso yangkhona uqale ezihlalele sibili. Bapho ngumeqela baqalisa ukumkhaba khona lapho engatshengiseli lokutshengisela. Ngoba ube ngeko phakathi kwexula abantu akade bejengisela. Yikho ke umuntu wonke vele uyamangala ukuthi kathi vele amapolisa akaseyisabi abantu abangabomama. Anezera riningi ramai vako.
Rambuya.
Hambori mai vako. Asi unongobata-bata uchingotovarova nebutton stick kana kuvakava nebhutsu. Havana akalazwelo na. Ngibuyeleke kuwe madube ukuthi khona ngapho ngasemaphandleni bahlukumezeke okungakanani abazali abathumela abantwana esikolo khona vele lesikolo kwangkhona izinto kazisatholakali amachoko sibili sizwa ukuthi vele so izinto esezihlupa into zokusebenzisa esikolo.
Nesikati ya kazi kufuli skoro. Hingi la nisho, ichoko, nisho mabungu, nisho ini. Upo kwa sirenzani. Yati na mweni mbali sisukunya sungena goza hakuti umetu mtu anapiri ya uvonu kinta nubu hili. Kota nintini. Maji, ikonoko nguye esi kala ngako kumoko ya ino mpanjeni uti. Lati sinutu ama mtu analawa watole vonke ufanele uti nchundu yenza gali ufi. Kila sinakangela njena katesi ukhulumende ile program yale STEM ama science subjects abafunda e-level yohambisa phambili angithi ngapha emaphandleni vele abantu abasevangeni phela izikolo eziningi bazila ama science laboratory ama science zakhona babe bafundile ngapha khanya vele iyazikhangelele abe emadrobheni kuphela ngesizinto vele esizikhalela ukuthi hayi babakulethe ngapha emaphandleni kube khona ukuthi umntwana wonke eZimbabwe abe
lelungelo lokufinyelela la
kuma-program zona lawo.
Maybe PJ and my Dube, if I can just take in a WhatsApp message of solidarity actually that came in just now, you know, hot off the press. There's a message saying, women, don't be tired. In a struggle, they sacrifice. Know this, the seed of freedom is watered by blood. Again, the last lap of the race is the last mile. Hold on, Canaan is within reach. Already one foot is in Canaan. Behold, you are the same mothers who removed Smith. This one is a pushover. Unity, unity, women. Those who have not joined, stand up and be counted. Forward ever, backward never. Ugohlwayo. I don't know how to pronounce the last name.
Utwa godlo ne godlayo mahlabaithwale.
Yebo baba. A very nice solidarity message there from one of our brothers, I think, who sent it on WhatsApp and who's been following this conversation. So, you know, it's interesting that men are now weighing in to say, yes, women, we know you're out there and we know the role that you're playing. So he's actually strengthening to say, women, please unite. Varikuedza ivo mukoma Godlwani.
Godlwayo.
Kuti aiwa, rambai makashinga madzimai. Tinoziva kuti patasvika apa. Zvinhu zvinenge zvichazonaka. Ndo message yavari kutaura. Vari kuti ivo Kenani yapedo. Inga makabvisa vaSmith 1. Pamasvika apa, zvino zvinogona kusanduka. And then there's another message. We are sick and tired of being harassed by our workers. Police are our servants. That's another message. They must remember that they are paid. We pay their salaries from our taxes. Forward with, I won't read what, comrades. Forward ever, backward never. So that's another message of solidarity there. They are saying the police, mapurisa vashandi vemunhu wese. Vari kuti ivo mapurisa vanobhadharwa nemari inobva kumataxis anobhadharwa nevanhu. Saka PJ, zvinonakidza ukanzwawo vamwe vanhu vari kuita sei. Vari kuunzawo zvinhu zvakanaka zvekuti aiwa madzimai musaore mwoyo. Ana mai Dzube ndimi muri kutaurwa apa.
Kuti hai lingabuyele muva sokuseduzane lapho siyakhona sokuseduzane. Lapho sisuka khona yiko lapho sokukude.
Saka aiwa musaore mwoyo amai Dzube pane vari kuteerera vari kukunzwai uyezve vari kuramba vachikutsigirai kuti mapurisa anogona kunge ari kuitavo utsinye pari zvino asi pachasvika nguva yekuti vachazoona kuti zviri kurwira vanhu vese sekutaura kuri kuita vari pamawhatsapp ndo zvimwe chetewo zvavachange ivo vachida kutarisa uyezve maiva vari kurova ndimai vako
ndimai vako
ndisisi vako ihanzvadzi yako. Zvinhu zvakadaro saka tinoramba tichitaura nemi sevanhu nyanya vari kumaruva zvinonakidza kuti tinzwewo kuti pari zvino zviri kuitika munyika zvaakusvika ikoko. Asi PJ, I think pane zvakanga wavhunza ndapindira ndichida kutaura nemawhatsapp andaandiri kuita. You can carry on.
Kuchembera manje.
Aiwa, kuti you go ahead.
Senkotliwe lokuti kati ndei mbuzeo.
Aiwa, it's okay, we can wrap up now because we're nearly
at the end of our time.
But we'll ask, maybe let's ask Mrs. Dzube, as the Rhodes Teachers Union of Zimbabwe, so what's the way forward now? Tukuona yezvine zvizvambomiswa kuti aiwa kuratidzira hamukwanise mune vamwe venyu vakasungwa pari zvino saka zvoitwa sei?
Pari zvino kuratidzira tadzokera kunogara pasi kuti tione nzira yatingatora nekuti nzira yatanga tasarudza taona kuti ine mhinzwa saka tadzokera kunogara pasi tichiona kuti nzira yatingatora nokuti isusu chinangwa chedu ndechekuti basa redu isusu sevarayiridzi rive rinoendeka kumaruwa kwatiri vana vatinavo vari vanodzidzawo zvakangofanana nekudzidza kwekuita kumadhorobha nekuti kana mibvunzo youya pakupera kwegore roga roga haiuyi ichinzi iyi ndeyevanhu vekumaruwa iyi ndeyevanhu vekumadhorobha zvinouya zvakafanana saka tinoda kuti dzidzo yacho ive inoenda pakaenzana kuti vawane mikana yakaenzana kwete kuti zvimwe zvinhu mwana anosvika kupedza form four kumaruwa asati ambosangana nezvimwe zvinhu zvinosanganikwa nevana vari kumadhorobha vari grade five kana grade six saka ndo zvimwe zvatinochemera izvozvo kuti kumaruwawo ngakuve kunovandudzwawo quality education yacho kuti ive inoenderanawo nevari mumadhorobha nyange isusu varayiridzi magariro atiri kuita ngaafananewo nevamwe nekuti kune zvimwe zvinhu zvakawandisa zvatinoshayiwa zvatinokundikana dzimwe nguva paunozoti ndiwane mukana wokuti zviita nguva kazhinji inenge yapfuura.
Aiwa, tombokubatai muromo ipapo. PJ, this one I cannot miss it. It's a solidarity message for us. I also feel that you guys at Studio 7 are also heroes. Keep on keeping on.
I approve of that message.
So to all our Thank Studio so 7 much. Presenters, our engineers, our producer, everybody, we are being, told, we are the heroes. Keep on keeping on. So people are listening out there and, let's keep going, PJ.
Thank you so much. Nkutazo bani. 30 seconds ongaipa
wabanye abasifazane. 30 seconds PJ, actually it's we have to wrap up. Unfortunately, thank you Mrs. Tandiwe Dzube of the Rhodes Teachers Union of Zimbabwe. She's the deputy president for having been our guest, and we were lucky PJ because she's actually in Chirugu in the rural area, so I'm not sure how the phones got to her because everybody else we couldn't get to, but thank you so much. This is Marvelous Mhlanganya, who is saying join us next week here on the Women's Forum where we discuss issues affecting women. PJ,
mina practice Jeremiah and sita sibeke ithuba elifanayo sikhathi sinye ngeviki elizayo ngo 8 o'clock khathesi sesiqalisa ngo 8 ngoba sesachovela indlela zonke emuva libe lobuthongo obuhle sidibane ngeviki elizayo.